Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chivabvu May 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court richipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuk Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vaDenford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579, asi vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 549,797. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 38,466. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 36,277. Murwiri wehondo yerusununguko vaFrederick Mutanda uye magweta HDK ari musangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakwidza mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuwedzera nemakore mashanu nguva yekuti mukuru wevatongi munyika vaLuk Malava vange vachishanda. Vanoti nyaya yekuti vaMalava varambe vari panyanga kutyora bumbiro remutemo renyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakatoendesawo nyaya yakadai kudare richiti vaMalava vanofanira kuenda pamutyandigere sezvo kusaita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo. Asi bepa nhau reHerald rinoti vaMnangagwa mutsamba yavanyora kuna vaMalava vati vanokwanisa kuti vaenderere mberi nebasa sezvo vana chiremba vati vachine utano hwakanaka. VaMalava vange vasvika makore makumi manomwe ekuti vaende pamutyandigere, asi bumbiro remutemo rakavandidzwa zvapa vaMnangagwa simba rekuvawedzera makore vari pabasa. VaMalava vaifanira kusiya basa musi wa15 Chivabvu. Asi vaMutanda nevamwe vanopikisa danho iri vanoti vaMalava havafaniri kuramba vari pabasa uye vange vari mutongi kwemakore gumi nemashanu adarika. Vamwe vaendeswa kumatare ndeve Judicial Services Commission vanofanira kushambadzira mabasa evatongi vari kunzi vakakundikanawo kuita izvi sezviri mubumbiro remutemo. VaMutanda nevamwe vavo vari kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg Legal Practitioners vanove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta echidiki vanozviti Young Lawyers Association of Zimbabwe na mukoma Frederick Mutanda wanowa murwi wohondo yerusununguko Liberation of Veterans ndiwo wakaenda kumatare kudarira High Court nezuro musi wechipiri wachiendesa Judicial Service Commission na wamalaba na Attorney General weZimbabwe kudare
vari kuda kuti dare riite sei chaizvo
vari kukumbira kuti dare re High Court riite wamalaba wasa benefite kana kuti wasa wane kusimudzirwa ne amendment extension ye temu ya Chief Justice zvakatarwa kana zviri mu amendment nyowa ne makosa amendment aitwa yasundwa pera musi wechishanu saka varoda kuti vamalaba wa mbevhasi yebasa ravo uye Judicial Service Commission itange the process kana kudano rekutsvaga Chief Justice munyowani
zvii zvavari kuti zvinoitika kana matare akasatora danho iroro
vari kuti muZimbabwe mungava neconstitutional crisis kana vamalaba vakanzwapfure kuendera mberi nebasa ravari Chief Justice panopera tenya yavo musi wa15 May saka ndozvaitwa nemagweta Young Lawyers Association of Zimbabwe na Koma Fred Mutanda wakamirirwa nemagweta ekwarin Blackenberg wachitsigirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights nyaya iyi yanzi ichanzwika nemusi wechishanu kudarira High Court Masikati kuma2 dzemasikati saka takamirira kuti tinzwe kuti zvichafambiswa sei nekuti nyaya iyi yekubata-bata kabumbiro yekubharura bumbiro inyaya rwadza zvikuru kuti bumbiro ratakabvumirana tese votera neuwandu huri muna 2013 tichiti ane bumbiro idzva riri progressive kana kuti riro padhuze kuva bit democratic rakutotanga kutobatwa-batwa zvinhu zviri kurwadza Koma Fred Mutanda zvinhu zviri kurwadza Young Lawyers Association of Zimbabwe nevakawanda vane Zimbabwe vari kuti hakotarii kutanga tangoimplementa maprovisions kana kuti zvakanaka zviri mubumbiro rediri pane kutanga kuribharura zvatakuita izvo
asi zvichabatsira here nekuti takaona nezuro kavamunangagwa vachi wedzera ivo nemakore mashanu nguva yekuti vamalaba varambe vachitungamira matare ose emunyika
kungoita havo kupanika kwaitwa asi azisizo zviri kudiwa neYoung Lawyers Association akuma Fred Mutanda chavataura ndechekuti chikumbiro chavo kudare ndechekuti Justice Malaba vakashanda makore avo 15 akakwana vasvika 70 years sezvondora bumbiro havafani kunge vachienderera mberi vari supposed to step down vonozorora
asi kabumbiro remutemo rakavandudzwa vamafunda
constitutional amendment yakaitwa to extend tenure yavo ndiyo vari kuti haisiri constitutional haisi pamutemo ndoyo zvavasi kuda saka zvaitwa izvi zvangoitwa hazvo hazvina effect yekusimisa chikumbiro chavo chikumbiro chavo chiri kuendera mberi ndechekuti Judicial Service Commission iise maprocess ekuti pasarudzwe mumwe Chief Justice mutsva asiri wamalaba nekuti wamalaba ravo basa wakabata zvikuru tinovatenda nezvavakaita kumashure uku ngapachipindo mumwe handifunge kuti shuwari pamajaji ese ariko kuconstitutional court nekusuuri vari 16 pari kushayikwa vangatora basa irori vakakodzera saka tiri kuona kuti aiwazve majaji akawanda vamwe variko kumahigh courts uku magweta muZimbabwe akawanda zvikuru ariko magweta akawanda zvikuru chaizvo muZimbabwe munomu ramukoma muchada hama vana CC Beatrice Mutetwa vari kuona muzvara Irene Petrus vana mukoma anotitsunga vanokodzera kupinda pamapositions ivavo ngavatariswe ivavo vamalaba vazorora
mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura wemebhoreni muHarare gore rapera mushure mekunge bato reMDCT rati vakanga vasirateveri zvido zvebato iri vaive mumiriri weward 16 vadinford ngadziore havana kutura mutoro wavaive vakatakura wekubatsira vagari venzvimbo yavaimirira vangadziore vanoti vari kuenderera mberi vachibatsira kutsvagira vanoshaya pamwe nevakwegura chikafu kuona kuti zvinoda kugadziriswa zvakaita semagesi nezvimwe zvinenge zvafambirwa uye kude kubatsira kuona kuti vana vemudunhu ravo vasina magwaro okuberekwa vakwaniswa magwaro anokosha aya here. Zvondirapera vangadziore vakakwanisa kuwanira dzimba dzinodarika zviuru zvishanu zvekudya zvavakawana kubva kushamwari nemakambani avanodzidzana nawo. Vanoti vakaparurawo chirongwa chekuti madzimai emunharaunda yavo vatange kubika chingwa vachitengesa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangadziore pamusoro pemabasa avari kuita.
Tirane nzira dzipi muri kupa chikafu here kana kuti muri kupa mari zvizvi zvai zvamuri kuita? Mabasa yese amuri kuita aya mabasa anofanira kunge achiitwa naKanzura. Hakuna here kansela kuward 16 iko
kubva zvataka rekoliwa svika parinhasi handisati ndaita assessment yeby election, so zvaikonzera kuti maresident vandiaproach. Zvakare ndine mandate ndakapuwa nemaresident, mandate ndakapuwa imandate yekuenda kuKanzura kuchigadza zvichemo. So zvakandibatsira kuti anoti andakarekoliwa zvangu, asi I should be a solution provider at local level. So therefore ndakaendera mberi ndichinjiita ndichimirira maby election. Maby election chero angauya even akasauya ndichama ndichimirira vanhu ndichivabatsira.
Mamwe maprojects amuri kuita munzvimbo menyu ndeapi?
Maprojects akatowanda ichose. Tine maprojects atiri kuita ekubika chingwa yemadzimai tichishanda nekambani inonzi yengoda oven. Pawekendi pano zvabve zvakare tine project yatiriudo kuti ronge kuti iite yatirikufanira futi neimwe corporate yelotari yekuti tikwanisa kubatsira zvakare vamakomboni vaya nedzielderi nemadzimai ake vari kuuya neprogiramu yekupiwa huku kuti vanhu vabatsirikane. So vari kuita mumadzimai zvakare vachiosa into 50-50. So vachauya nehuku dzinosvika muma 1000 vakwanisa kudini kubatsira community yeHarare West nekuti vanhu vaite maproject. Zvakare pari kuuya futi neprogiramu yegardening munoziva kumaploti nevanhu vakasiyana siyana. Harare West inosanganisa maploti ari within the constituency. So vari kuuya futi negardening yekuti vachachipambeu kuna vakasiyanasiyana, mbeu yekovo yerepu yemaonyeni ivi nemakarotsi. So imaprojekti yekuti at the end of the day vanhu vanga vachibatsira at local level. And ibasa rakatisana vakafadzirwa in 2018 kuti tinoke padoro umwe naumwe kuti vanhu iva vadini vabatsirwa. And we are very happy nerespondi iri kupuwa necorporate nemaindividual.
Avo vange vari vaimbo vekanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Rashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati peIsrael nePalestine kusati kwamboonekwa kwemakore mazhinji kuri kuenderera mberi zvine mutsindo, izvo zvakonzera sangano reUnited Nations kuti riyambire kuti kurwisana uku kunogona kukwezva dzimwe nyika kuti dzipindewo mukurwisana uku. Kupomba kuri kuitwa neIsrael kunonzi kwauraya vanhu 65 kusanganisa vana 16 nekukuvadza vanhu 365. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi 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 pa Studio 7 apo. Muri kutaura nava Matthias vari kuJohni. Vari kuti izvo ko iro bumbiro remutemo riri kutaurwa iri. Ko vakuru ava vanozvifambisa sei? Vakuzvifambisa sei? Hoyi vari kuzviitira izvozvo kuti naivo varambe varipo. Havadi kuti vabve. Varambe varipo kwenguva anozviudzamo kuti ngavabude. Nekuti makore yavo yekushanda akwana. Neivowo vheiwa vakurawo makore yavo yekupedzisa kushanda akwana. Zvavada kutiita izvika zvato vaichema kuti tisi Simiti ndiyaitibatira. Simiti anga asina kutibatira. Iwo maindi vakutozotibatira maino kuti Simiti aikupromisa zvinhu zvokuti zvinhu zvakati zvakati zvinogona kuitika. Kana kuti mari yakati ndiyandokwanisa kupa pamwedzi. Iyo mari iyo ichitenga. Iye zvinezvi onai manje zvokuita vana vedu kumusha. Taanzwa tiri kuno kuJohni tiri kungoramba chingozo kuti baba kuno maschool fees anoti sei nekini maisa lesson nacho manje taakuti tazobatwa repukesi manje is not good. Ngavagadzirise zvinhu vakuru vakuru ngavagadzise zvinhu munyika ti nyika iifadze munhu wese ko zvinodideko kuti vanhu takaenda kuhondo takaendire manje kuhondo kwacho.
Makadii kustudio makadii Studio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa. Chokwadi ndiri pamarondera pakati pemarondera neruwa pamefuta. Isusu chikumbiro chatinacho kuti hurumende izviwo kuti panyaya dzemavhaksini avo kana maticha neveutano vasiri kuda kubayiwa ngavaitiwo kuti isusu veruzhinji tibayiwe. Tinoenda kuda kunobayiwa. Kwakuudzwa kuti maticha ndevachemberi nevachiri kubayiwa. Kwakuchizobvunza kuti maticha acho kwakabayiwa mangani. Zvikanzi kwakabayiwa 3 chete kubva zvatanga senge pamefuti. Saka zvinobatsireke kuti tirambe takachengeta kungoti maticha isu iwo maticha acho asiri kuuya zvitorina nekuti vanhu vari kuda vabayiwe nekuti maticha aramba. Vangoti munhu wese pane kungoti varamba vakangochengeta kuti maticha.
PaStudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga, ana Tononoka Hwande, ana Blessing Zulu, ana Sisi Mave. Tinokutendai PaStudio 7 apo munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzakarerekera. Tinokutendai rambai muchitipa nhau idzodzo.
Hello, makadii PaStudio 7. Ndoda kutaura pamusoro penyaya dzematicha ari kungonyemwa mari nehurumende yeZimbabwe achingonzi kwai. Tichagadzirisa zvimwe zvikamu zvichauya riini chiichi kubva riini vanhu ivavo vachitambura maticha vasingahorya zvakatanga riini zvimwe izvozvo kwava kare vana ivavo vaticha ndo vanomutsa vanhu kuti nyika ive neramangwana rakanaka. Vano vana vavo ivove vari kuzve kwedzinyika uko vachidzidza ikoko vachidzidza saka vachiuraya dzidzo yomunyika vanhu vezana vadinginga zvinoona sokuti nyika ndeyavo.
Vamukase vashamarari vedu veStudio 7 vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinonzi Sei Magura ndiri Cape Town South Africa. Ndodawo kutaura pamusoro pedanho riri kutorwa nehurumende. Kanditaure ndichidaro kuti ihurumende inenge ichitora danho iroro yemuno muSouth Africa. Ndokuti vanhu vese vanodhiraivha matrucks vekunyika dzekunze vanosungirwa kunge vaine mapepa ekudhiraivha umuno asi chandinozongotaura zvakare. I think hurumende yeZimbabwe ingade ichiwanavo zvainotaura nguva zhinji, panoratidza kuti vana vayo vari kuitiwa kasort of kahutsinye mune dzimwe nyika. Ndodzoka zvakare ndichitaura kutoti nguva yavamugabe yaitenge nani, because vamugabe panguva yavo chaiyo chaiyo vaiwanikwa vachisimudzawo maviri matatu kutaura vachisapota vana vavo. Asi ike hino vamunangagwa varipo ava havawanikwi kana one day ravanonzi vane zvavataurawo kuchengetedzawo vana vavo vari kunze. South Africa danho rairi kutora iri inyaya yekungosungirira vana vedzimwe nyika kutoramba kuti varege kushanda, because kuti uite futi mapepa acho munhu pane long process. Saka izvi zvinoda kuti hurumende dzionesane dzogara pasi kutauriranawo, because I think mapepa ekuZimbabwe anodrive mustadak yose, but ivo kana vakuti havadi mapepa ekuZimbabwe, izvi zvinenge zvava kusungirira vana veZimbabwe vari kushanda vari muno. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention, CDC, nezuro chitatu rakapa mvumo yekuti mushonga wenhomba yeCovid-19 unogadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe pavana vari pakati pemakore 12 nemakore 15. Mukuru weCDC Dr. Rochelle Walensky vakati CDC inokurudzira kuti mushonga uyo unogadzirwa nekambani dzePfizer neBiontech ushandiswe pavana vezera iri. CDC yakatora nhano iyi mushure mekomiti yezvipangamazano zveCDC zvataura kuti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unogona kushandiswa pavana vezera iri pasina zvinonetsa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatambira mashoko aya nemufaro vachiti izvi zvinoreva kuti mamwe mamiriyoni 10 nevanomwe evanhu vemuAmerica vave nemukana wekubayiwa nhomba iyi. VaBiden vakakurudzira vabereki nevana vavo kuenda kunobayiwa nhomba nekukurumidza. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti pakaitwa ongororo dzakawanda pavana vakawanda dzikabuda dzakanaka. Dr. Guni vanotudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neFDA kana kuti nebazi rehurumende rinoona nezvekuongororwa nekubvumidzwa kwemishonga kuti ishandisirwe muvanhu, zvekubvumira kambani yePfizer kuti nhomba yayo ichitangisa kupiwa vechidiki vane makore 12 kusvika 15, chinhu chakanaka zvikuru. Uye ndoda kuti vateereri vazive kuti kumikidzo iyi yakaitwa kuburikidza nemaclinical trials akaitwa kana kuti nedata kana neumbowo hwakawanikwa nePfizer payaiongorora kushanda kwenhomba yayo muchidimbi ichochi chevana vane zera 12 kusvika 15.
Umbowo hwakabuda muongororo iyi hunoratidzei?
Umbowo huri kutiratidza kuti pavanhu 2200 vanga vari pa third phase clinical trial kana kuti pachina ndochokupedzisira chokuedzwa nokuongororwa kwemushonga uri kuongorora kuti unosenza here unobatsira here kugenerate immunity against COVID-19 or SARS-CoV-2 uye au kuadze here dzingava nhengo dzemukati kana zvimwe zvinhu pavanenge munhu anenge atora mushonga uyu vanhu vese vavo 2200 vakatestwa kana kuti vanga vari mustadhi iyoyi takaona kuti vese vakapiwa mushonga uyu hapana kana umwe chete wechidiki akabatira utachiona wecovid-19 kunyange vakaitwa exposed kwahuri tikaonawo zvakare kuti munguva imwe cheteyo vanhu 18 vanga vari musame stadhi iyoyo vakanga vari paplacebo kana kuti vakanga vakapiwa mvura isiri mushonga chaiwo asiwo vachifunga kuti vapiwa mushonga zvinova zvinogaroitwa pama double blind studies anenge iwayaya zvakatirakidza kuti 18 vavo vakabatira utachiona sezvo vanga vasina kupiwa nhomba iyi saka zvinotibudisira pachena kuti nhomba yepfizer inobatsira kusvika kune vechidiki isingavakuvadze kana kuvarwarisa
Dr. Guni, pane dzimwe nyika here dzakabvumidza kuti vechidiki vakadai vabaiwe nhomba iyi
haisi America chete yatanga kudaro Canada yakatoezviita sondo rapfuura yakapa kambani yepfizer mvumo imwe cheteyo yekuti vana vane zera regumi nemakore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu 12 to 15 vatangise kubayiwa nhomba iyoyi nokubva zvakare kuburikidza neumbo hwakabuda mustadhi imwe cheteyo pamwe chetepo kambani yepfizer nebiontech vakatokumbira mvumo kana kuti kuapplya emergency use authorization kana kuti kushandiswa kwechimbi-chimbi kwemushonga wavo kueurope mumazera mamwe chete izvo iwayo ndingade kuwedzera zvakare kuti vari kuenderera mberi iye zvino izvi vane mamwe mastudhisi ane mhando mbiri yekutanga vari kustadha zvekare vana vechidiki vanobva makore gumi nemaviri zvichidzika kusvika makore matanhatu kwozoita imwe stadhi zvakare iri kutarisa vana vane makore maviri kusvika makore matanhatu pari zvino umbo hwatatanga kuona vanoti early data huri kutaridza zvakare kuti mishonga yavo iri kushanda zvakanaka pasina kana zvigozhiero zvatiri kuona kana urwere hwatati taona mune vechidiki ava izvi zvakakosha zvikuru nokuti zvichatibatsira kuti vechidiki vakawanda vanova ndivo vari kunyanyoparadzira utachiona hwecovid-19 pari zvino vakapiwa nhomba iyi zvichakurumidza kuti America ive nevanhu vakawandisisa chaizvo vabayiwa nhomba iyi zvekuti utachiona hausisina vanhu hwekuramba huchipararira huchienda iya inonzi pachirungu herd immunity
zvikasvika ipapo chii chatinotarisira chii chinoitika
zvikasvika ipapo zvinototibatsira kuti mukupera kwechirimo zvinogona kuti nzvimbo zhinji dzinenge dzavhurwa uye vanhu vanenge vaakudzikisa zvisungiro kana kuti marestrictions angachi zvanga zviripo zvekuti vanhu vapfeke mamasiki nguva dzese zvinogona kudzikiswa izvozvo nekuti vanhu vakawanda vanenge vava neimmunity kana kuti vanenge vakwanisa kuzvidzivirira kubva covid-19
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reyoung lawyers association of zimbabwe raenda kuhigh court vachipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva valuk malava vange vachishanda kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vadenford ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka